Pamutemo hapana mwana anofanira kurandiswa kudzidza zvisinei nekuti vabereki vake vari undocumented havana mapepa akakwana here kana kuti chizvarwa chemuno muSouth Africa asiwo chisina mapepa akakwana.
Zvinokwanisika sei zvi muSouth Africa vamutande?
Zvinji vana vanenge vazvarirwa kumaruwa maruro areas vanogona kunge vasina mabirth certificate akakwana. So pane judgment yatinonyanyo relya nayo yeEastern Cape High Court yakaitwa muna 2019.
Inoti kudii?
Judgment iyoyo yakatarisa zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti kana vana vasina mapepa akakwana kuvarambidza kuenda kuchikoro aku infringe here on their right to equality and their inherent kuti affect here ma inherent human rights, human dignity yavanofanira kuakodwa. Chechipiri vakatarisa kuti immigration act inocriminalize here tendera ma headmaster nema principal muzvikoro kuti va accept vana vasina mapepa. Koti inosvika painodzeya nyaya idzi kusvika yaita come up with a position yainorambidza Department of Education kurambidza anyone mwana wese zvake ari muno munyika kuenda kuchikoro. So pari zvino position ndeyekuti mwana wedza vabereki vane mapepa kana kuti havana mapepa anofanira kuenda kuchikoro zvisina dambudziko.
Ko pakaita vanodzingawo vana ava vezvizvarwa zveZimbabwe, vabereki vanga vatorowo matanho api?
I think pane maorganizations akawanda anotarisa nyaya idzodzi, kuri kuti vabereki vanenge vaita matambudziko regarding this issue. I think vanofanira kungotsvaga maorganizations anoshanda nekodzero dzevanhu vanokwanisa kubetsereka.